Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 14 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MuHarare nemuBulawayo moita mhirizhonga inotyisa vanhu vachiratidzira. Vana chiremba vanoti vanhu vakawanda vakuvara mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa vasvika muRussia murwendo rwenyika shanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakazvimiririra reCitizens Cabinet rinoti rinokachamadzwa zvikuru nekubuda munyika kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panguva iyo zvinhu zvakaita manyama mire nerongo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vasvika muRussia nhasi murwendo rwavo rwekushanyira nyika shanu dzekumabuda zuva kweEurope. Vari kutarisirwa kushanyira nyika dzakaita seBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan uye kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vatambirwawo nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vanoona nezvedunhu reAfrica neMiddle East vaBogdanov Mikhail Lidonovich. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika iyi Vladimir Putin. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo Zimbabwe iri kuedza kuumbiridza upfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika. Asi vachitaura pamusangano vaita nevatori venhau vaAshley Pfunye, imwe nhengo yeCitizens Cabinet, vati kufuratira matambudziko ari munyika kwaitwa nemutungamiri wenyika vachienda kuRussia nedzimwe nyika hakuna kunaka.
Kufamba kwemutungamiri wenyika panguva yekuti nyika iri kuchema, vanhu vari kuchemera masolutions. Tinoita senge mutungamiri wenyika ari clueless. Kana ari clueless semutungamiri wenyika, tinomudana isu semacitizens tichiti aiwaka, uye akatigare pasi titaurirane masolutions, nekuti isusu tinawo masolutions evanhu, vanhu vese vanawo masolutions. So ngaauye anzwe zvichemo zvevana vake, anzwe kuti vanhu vari kutichi. Then ipapo ndo pachawana masolutions okugadzisa nyika yake. So tiri kuti even ukatarisa the budget iripo, kuti kana iyi achiramba chifamba famba zvinoreva kuti mari iyoyo kuti bva budget yenyika, mari iri kushanda imari yenyika. So zviri very important kuti iye adzoke akansile matrip ake.
Vanotungamirira vechidiki muCitizens Cabinet vaShepherd Gondo vakurudzirawo mutungamiriri wenyika kuti agadzirise zvichemo zvevanhu zvinhu zvisati zvanyanyoipisisa, vachiti veruzhinji kunyanya vechidiki vaneta nekutambura.
Tingati dambudziko iko zvinorasvika paboiling point, ngekuti ukatarisa vechidiki vashungurudzika kwenguva yakakura, hakuna mabasa eti taitarisira kuti pakaitwa maelections akabva kuitwa zvinhu zvichachinja. Asi tiri kuona kuti nei atingati monsterity ari kuitwa ari kutowedzera kuti zvinhu zvinge zvichioma. Saka ndosaka muri kuona vechidiki vane hasha, ende pazasvika apa hasha dzacho hadzisati dzatinyatsokuonekwa. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti pachine karunyararo karipo, ende isusu semacitizens zvakare tiri kudaidzira kuti pave nerunyararo. Mutungamiri wenyika ngaazvininipise akole yatiri kutaura yenational dialogue, yekuti tione kuti nyika yofamba sei.
Vanokokera misangano yeCitizens Cabinet Summit. Va BRICS bomba, vati vanhu vanofanirwa kubatsana mukusunda hurumende kuti inzwe zvichemo zvavo. Va bomba, vati vakamirira veruzhinji, vachatanga kuungana chishanu chega chega, kuratidzira kunyunyuta kwavo kuhurumende, uye vakati vari kutsigira shutdown yadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions.
Atiri kuti ma citizens vigil, nguva dzichange dzichitaurwa kubati kuungana kwevanhu, kwa vanenge vachiungana vachitaura kubatikana kwavakaita nezvinhu vachiisawo mademands avo kuhurumende. Ende chatiri kudeedzera isusu kubatana kweavo vese chavari kuronga pane mamiriro akaita nyika, vari kuedza kuronga zvine runyararo kuti vanhu vange vachiratidzira kuti hurumende inge ichinzwa. Tiri kudaidzira kubatana kwevanhu vese vane urongwa hwakadaro, kuitira kuti voice revanhu ringe richibuda rakanyatsa kukura riine mutsindo.
Citizens Cabinet yatiwo inoda kuti vashandi vehurumende vabhadharwe mari inovakwanira uye kugadzirisa dambudziko remafuta ekufambisa edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyoyi, tabatawo nhengo yeZANU PF vaimbova mumiririri weCholocho North muparamende vaBelief Gaule kuti tinzwewo divi ravo.
Kurwendo ravo mutungamiri wenyika vakakosha, ende irwendo rokuti kana tichitarisa tongotarisa kuti ma-civil servants iye zvino ange ichichema chema nenyaya dzemari ichida kuona una kubhadharwa nemaus dollar. Izvozvo hurumende iri kutarisira kuti igadziririse nyaya dzezvichemo zvevashandi vehurumende nokukurumidza. Sezvi ndingaite basa rake, hakuna zvakaipa nokudaro.
Hazvisi here zvekuti baba vasiya musha uchibvira vachimhanya kunoshavira mhuri kunze uko?
Ipapo unongoza vanhu izvo zvinobuda mashoko evanhu veMDC vanhu veopposition, sorry kuti ndidaure izvozvo. Vanhu vari kutarisa kuti kana vachiti baba anosiya musha uchiti ndivo kuitira president maprograms ka kuti president kana ange ananga kuita maprograms kapresident anoti planned overnight kuti vanoti nhasi ndoichinda mangwana, zvinenge zvarongwa. Iyo veopposition kana vaoronga zvavo nemademonstration hazvinei napresident izvo. Hazvidi kuti president ombovapo kana vanhu vechitisa mataya murodi, ai vachitisa property nezvimwe zvakadaro. Varipo vari kuita basa racho, vari kuti vakatarisa izvozvo. Mapresident ngaaendere mberi nokuita basa rakakosha rekuti tigadzirise nyika, nyika iende mberi.
Mari dzinoshandiswa munzendo idzi dzakati wandei, hakuna here dzimwe nzira dzingaitwe kuti vafambe nzendo idzi asi nemitengo yakati dzikei pane yavari kushandisa iko zvino?
President ka security yake nezvimwe zvakadaro zvinokuda kuti vanhu vatarise nyaya dzakadaro. Ndizvokuti ndoufamba kwapresident kwainoitwa napresident. Kana ichifamba haafambi iya rwendo riya riya rongondi unongofanana nemunhu woga wega anokwira mudege ichipinda kubhizinesi kake chinda. But security yepresident yakakosha sekere. Kana tichiona zvinhu zvichiitika munyika munomu, zvinhu zveterorizimu nezvimwe zvakadaro zvakawanda wanda, tinongotitarisira kuti president ave safe kwavo kwete kwazi mahare. Aine transport yanoshandisa, tongoona kuti zvimwe zvacho zvinokonzera kuti tione kuti transport yacho ari safe.
Nhengo yeZANU PF vaimbove mumiririri weCholocho North muparamende vaBelief Gaule vange vari parunhare kuCholocho kwakare. Mapurisa muBulawayo ashandisa utsi hunokachidza kuti adzinge vanhu vange vachiratidzira muguta iri. Pazosvika nguva dzekuma 1 masikati muguta mange musisina vanhu, zvitoro nemabhanga zvanga zvavharwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nyanga kwazvo muguta matanga mine runyararo zvitoro zvikuru zvakawanda zvange zvakavharwa uye panguva dzekuma 9 mangwanani momo yevanhu yaungana pa City Hall vakazotenderera mumigwagwa yeguta vachiimba nekuisa matombo nezvimwe zvose zvavange vachikwanisa kuwana kudzivirira kufamba kwemotokari muguta Kuratidzira uku kwaitikawo munzvimbo dzinogara veruzhinji sakadai seSizinda, Chavalala neNtumbane uko vamwe vevange vachiratidzira ava vapaza chimwe chitoro cheChoppies vachitora zvinhu Kuvhurwa kwekotoro yekutanga kwedare reHigh Court uko kwaitwa nemutevedzeri waChief Justice Justice Elizabeth Kwaunza kwambomiswa kukazoenderera mberi mushure mekanguva apo vanhu vavasvika vakaratidzira panze pedare iri Mukuru weboka rechidiki mubato reMDC mudunhu revulawayo vamalandu nove avo vange varivo pakati pevange vachiratidzira vati iyi nzira yeveruzhinji yekuratidza hurumende kuti vanoenda nematambudziko avari kusangana nawo zuva nezuva vachitiwo kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari kwawedzera kutambura uku gweta Vakolwani Ngwenya avo vange vari pachituko chekuvhurwa kweHigh Court ndemumwe wevaona zvaitika uye vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevanhu uku kunoenderana nekodzero dzavo pasi pebumbiro remutemo wenyika
vanhu vaidemonstrata ikodzero ravo kariri provided by constitution kuti vademonstrate and mademonstration ayo yechidanga they were very peaceful chero mapurisa ka echiinterfere nedemonstration iyo I think vakadila nedemonstration iyo nenzira iri peaceful because bakafaya matekas kuti vadispense vanhu
mumwe mugari wemuvulawayo vamoses kumbweya vati kuratidzira kwevanhu kwaitika uku hakushamisi nekuti veruzhinji munyika vaive kunhonga svosve nemuromo
tiri kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu kuti purezidhendi wenyika anongomuka oti fuel yakwira ne200% ameno kuti anenge akambofungu here kuti marepercussions azvo akamira sei and hapana zvimwe zvatingaite kunze kwekudemonstrata
Mumwe mfundisi vasikalo cele vauza Studio 7 kuti mamirira aita zvinhu munyika ave kuda kuti vanhu vose kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika vaite maonera pamwe
tiri kutya kusangana kuti tigare pasi tichitaurirana that's why tichitamudzika then mozoti yeye chichinamatai kuti mudini namatai kuti mwaradi maragupa vatotipa zvinodiwa zvacho katigare pasi tichitaurirana saka mapoliticians come together church leaders join them business community wei tigare pasi tikurukure titsvage kuti tingagadzira sei nyaya dziri kunetsa nyika yeZimbabwe that's all
nhasi rangiriri zuva rekutanga rakadedzerwa nevemamwe masangano akazvimirira ega kusanganisira reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU kuti vanhu vagare kumba ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Tauraishava
Zvinhu muHarare zvange zvakaita manyamamire nerongo vanhu vachiratidzira mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti mutengo wemafuta wainge wawedzerwa nezvikamu zvinodarika zana nemakumi mashanu nemusi wemugovera Blessing Zulu anoti panyaya inotevera
Munzvimbo zhinji dzemuHarare zvikuru kunogara vazhinji kwakaita sekuchitungwiza neApeworth kwange kuine mhirizhonga inotyisa zvinhu zvichipwanywa nevanhu vange vachinyunyuta zvikuru nekukwira kwemutengo wemafuta nezvimwe vanhu vange vachiita wakitsina gonzo nemapurisa nemauto ayo anga achiridza pfuti uye kukanda hutsi hunokatyidza vanhu ava vachidzorirawo nematombo kumabvuku chitoro cheChoppies chapwanywa nekubiwa zvinhu Zambuko reUnyani Bridge kuchitungwiza range rakavharwa nevechidiki vachiratidzira Chicken Inn yepa Makoni Shopping Center neOK Supermarket zvinonzi zvapwanywawo Icho chikopokopo chemauto changa chichitenderera nemuchadenga nhasi apo vamwe vanhu vafumobata jongwe muromo vachibva vavhara migwagwa nematombo uye kupisa matai edzimotokari nezvimwe kudzivirira vemakombi nemabhazi kuendesa vanhu kumabasa vamwe vataura ni Studio 7 vati havasi kufara nezviri kuitika munyika Studio 7 yaitawo hurukuro nemwe mugari wekumabvuku vabiula chawatama
isu staneta nekura nemunhasi price kupina mutaun is $5 Saka kana ndinga nenda kuti hapana chandiri kudzoka nacho. Saka isa hachatodi, idzi hachatomudi pachigara. Ngazobve. Hachatomudi idzi.
The biggest failure unangago.
Studio 7 yakwanisawo kubata mwe mugari weku Airports vatapiwa sinokwenyana.
Zvinhu zvirikurwadza. Kunyika murwadza zvisingaiti. Ndoda kuti mabasa atisikumawana. So far ta kuma 25 years, 26 years hapana kana kambosenza pakamba. Uye tiziri. Chikafu chaicho chikutodhura kuwana. Zvikunzi tiziri racho dakuwanika nemahusa. Apa husa racho hatina.
Kunyange hazvo hurumende iri kunongedzera munwe kumasangano akazvimirira ega kusanganisira EOZCTU, Tajamuka, Occupy Africa Unity Square, hashtag this flag, General Consensus, Citizen Manifesto neConsent Agenda. PaWhite House, kumusha wekuwadzana kunonzi kwapiswa bazi. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana, vakati kuratidzira kunobvumidzwa mubumbiro remitemo, asi vakashora masangano aya nekwavanoti kumanikidza vanhu kuratidzira, uye vachitiwo masangano aya ari kushanda nehurumende dzekunze mukukurudzira kuratidzira nekuda kupidigura hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati magweta aro ari kubatsira vanhu gumi nevaviri vasungwa nemapurisa kuGoromonzi North. Sangano iri rinotiwo kune vamwe vanhu vari muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa. Mamwe mashoko anotiwo vanhu vaviri vanogona kunge vafa mushure mekupfurwa. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mapurisa nemauto ari kutarisirwa cheronguva kupa mashoko kuvatori venhau nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kuratidzira kwaramba kuchenderera mberi, mauto anogona kupedzisira anzi ndiwo ochengetedza runyararo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Iko zvino tochienda kumutori wedwenhau Thomas Chiripasi, tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei muHarare pari zvino. Thomas, uri kutinzwa zvakanaka here?
Ndiri kunzwa zvakanaka Evans. Chandingada kuudza vateereri ndechekuti masoja pamwe nemapurisa vachiri kutenderera kutaura kwandiri kuita izvezvi. Ndakamira parutivi pemotokari yemasoja ayo ane zvombo ari kufamba achimanikidza vanhu kuti vange vachidzokera mudzimba. Kutaura kwandiri kuita izvozvi ndiri panosangana mugwagwa wakona Glenara na Chiremba Road apo panga pambenge paiswa matombo nevaratidziri vanga vachibva kuAirport vachida kupinda mudhorobha. Asi vese vari kupfuura panzvimbo iyi vari kumanikidzwa nemapurisa nemasoja akapakatira zvombo kuti vange vachibvisa matombo iwayo nezvose zvakasvisiswa nevanhu vanga vachiratidzira mumigwagwa. Takatarisa zvakare zvaitika kumabhuku muchinguva chapfuura kwanga kuchirwiswa zvakare pakati pemapurisa nevagari vanga vachiratidzira zvakare. Tiri kutambira mashoko Ivan ekuti iko Maskati kune mapurisa aisawo hutsi hunokachidza pachikoro chemabhuku primary apo pari kufungidzirwa pane mwana afa mushure mekunge vanhu vachinge vatadza kuti vatize zvakanaka zvazoita kuti mwana uyu atsimbirirwe. Asi hatisati takwanisa kuwana mashoko kubva kumapurisa. Kutaura kwandiri kuita kudai muna Mutare Road tiri kutambirawo zvakare mashoko ekuti paruwa panechitoro chechopis pari kubvira uye pasakunda mumugwagwa unoenda kwamutare zvakare patizere paDama Falls pari kubvira zvakare matombo achaka akazara mumigwagwa masoja ari kufamba achibvisa matombo iwaya achibatsirana pamwe chete nemapurisa.
Thomas, tiri kunzwawo kuti vatori venhau vanga vachishungurudzwawo mumhirizhonga yanga ichiitika iyoyi.
Hongu vatori venhau vazhinji vanga vachishungurudzwa mukore wese wezuva vakawanda vachitorerwa zvinhu zvose zvavanga vachishandisa zvakafanana nemafoni makamera avo avanoshandisa kutora mufananidzo vachizimiswa zvose zvavanga vachinge vachitora muswere wese wezuva. Kutaura kudai kwandiri kuita ini wenyu Thomas Chiripasi ndiri kubva kupiwa zvandanga ndichishandisa zvanga zvatorwa nemapurisa kusanganisira motokari. Asi kutaura kwandiri kuita iko zvinezvi ndingati pari zvino ndakwanisa kunge ndichitsukunyuka pandanga ndatorwa nemapurisa. Asi kutaura kwandiri kuita kudai masoja achiri kutenderera pamwe chete nemapurisa vachiona kuti zvinhu zvakamira sei vakachengetedza runyararo sei vachidzosera vanhu muzimba zvokuti tikutarisirawo kuti mangwana zvinogona kuramba zvichienderera mberi sezvo vatanga tichitaura navo vanga vachiti havasi kuzomira kuratidzira kudzamara mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vasiya chigaro uye vagadzirisa nyaya yekukwira kwaita mafuta pamwe nekuoma kwaita upenyu munyika
pane here vamwe vapfurwawo vawaonawo maonga uchifambawo
Pananga ndichifamba hongu handina kusangana ne vanhu vapfurwa asi mashoko atatambira anotiwo kuchitungwiza kune vapfurwa nemapurisa zvazoita kuti varatidzire vaende pakamba yemapurisa pamakoni apo pavanoratidzira panonzi papiswa motokari asi hatina kunge tichikwanisa hedu kusvika ipapo tamboedza kutaura nemapurisa anga ari ipapo asi vanga vasati vanyatsotipa zvizere panyaya iyoyo
Tinotenda Thomas uyo ndi Thomas Chiripasi mutori wedu wenhau anga achitiudza mamiriro akaita zvinhu pari zvino ari parunhare ari kuHarare Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADHR rashora zvikuru hurumende mukushandisa mabara mukuedza kumisa vanhu vari kuratidzira mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vesangano ravo vari kurapa vanhu vazhinji vakuvadzwa mukuratidzira uku kusanganisa vamwe gumi nevatatu vavati vakuvadzwa zvakaipisisa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Nyamande kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Tiri kushishikana zvikuru nekupfurwa kwaitwa vanhu nhasi muZimbabwe. Taona kuti vanhu vakawanda vapfurwa muguta reHarare, vamwe vapfurwa muDumbu, vamwe vapfurwa Makumbo, vamwe vapfurwa pakasiyana siyana. Hatizivi pari zvino hatina umbowo wekuti avapfuura ndiani asi tinofungidzira kuti vanogona kunge vapfuurwa nema state security agents vanga vari kutraya kuita contain mademonstrators sezvada tinogara tichishoropodza zvikuru kushandiswa kweyatinoti live ammunition kana kushandiswa kwemabara kukondena mademonstration nekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata zviri pamutemo
Munoziva here kuti vakuvadzwa vangani kana kuti vafa vangani?
Hatisati tave nenhamba yekuti vafa vangani asi vakuvara vauya kutana chiremba vari munetwork yedu yemadoctors for human rights vai masikati 1 o'clock dzekuZimbabwe tangatine 13 mapatients vakuvara zvakanyanyisisa vakuvara vakawanda kupfuura 13 asi 13 ava ndo vakuvara zvakanyanyisisa zvekuti vamwe vacho pari sematauro atichiita vamwe vari kuenda vatori mutheta vari kuoparetwa vamwe vari munzira kuenda kuzvipatara vamwe vabatsirwa vakadzokera kudzimba
sangano renyu raana chiremba chii chariri kuita pari zvino
tinana chiremba mudunhu roga roga reZimbabwe saka vana chiremba vedu pari zvino vari patinoti standby tatenderedza manhamba yedu hotline number yedu yatatenderedza kuti kana paine vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga iri kuitika muHarare nemuZimbabwe nenge ana Bulawayo ngavabatire vanhu vezvada so that vange vachiwana yatinoti medical help kana kuti rubatsiro kuti vange vachikwanisa kurapwa tinovabatsira nemabills tinovabatsira nekuti vasarasikirwe neupenyu tinovabatsira kunge kuti vange vachikasika kurapwa vanoda kubatsirwa zvinoenderana nezveutano vanobata hotline number yedu inoti 0777604610 vanotaura nemumiriri wedu ndianenge zvenge achiasesa kuti chiremba ari pedyo navo ndiani
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 Mukuru wevatongi vedzimosva munyika Chief Justice Luke Malaba nasi vaparura kushanda kwematare zviri pamutemo gore rino. Vachiti vanhu vanokwidza nyaya dzavo kumatare neveruzhinji vanofanirwa kuremekedza mitongo yematare zvisinei nekuti inovafadza here kana kuti kwete. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Achiparura kushanda kwematare pamuzinda weConstitutional Court nhasi, Justice Malaba vati matare anopa mitongo yavo mushure mekupa mativi ese mukana uye anoita izvi achitevedza mutemo. Vati nekudaro, zvakakosha kuti mitongo yematare iremekedzwe vachiti kana vanenge vasingafare nemitongo iyi vanokwidza nyaya dzavo kumatare epamusoro. Vati matare epamusoro anotambira kana kuisa mitongo yematare epasi parutivi kana achinge aona zvakakodzera. Justice Malaba vati kunyomba vatongi vematare. Justice Malaba vati kunyomba vatongi vematare handiko kunoshandura mitongo yavanenge vapa.
The rule of law demands in the circumstances that the decision of the court be respected. A party does not have to agree with the
mutemo unoshedzera kuti mitongo yematare iremekedzwe kunyange usingawirane nayo. Hapana anofanira kunyomba vatongi. Ndosaka ndirikukurudzira vanokwidza nyaya kumatare nevanhu vese kuti varemekedze matare nemitongo yavo.
Asi vati vanhu vakasununguka kuongorora mitongo inopiwa nematare uye izvi zvinosimbisa mabasa emutemo munyika. Vati izvi zvinokwanisa kuitwa pasina kunyomba vatongi. Justice Malaba vati zvinofadza kuti mapazi ese hurumende ari kurwisa nyaya dzeuori muhurumende uye vakurudzira mutsvutsvisi mukuru wenyika kuti aone kuti nyaya dzese dzeuori dzaunzwa kumatare nechimbi chimbi. Vati sezvo vakavhura matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo gore rapfuura, gore rino vachavhura matare akadai kumasvingo, muTare neGweru. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe Misheko Ogwe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana na Justice Malaba kuti matare anofanira kuremekedzwa.
Kuremekedzwa kunopiwa kumatare ndokunoita kuti zvavanenge vatonga zvive zvine chiremerera. Hatifani kushora matare yedu nyambo tisingatenderani navo.
VaOgwe vatiwo vanotarisira kuona matare achitonga nyaya dzeuori sezvo pave nematare akamirira kunzwa nyaya idzi chete.
Ndokungama wamukuru wematare achitaura kuti ve National Prosecuting Authority vakurumidze kuti nyaya dzecorruption dziunze kumatare kuti dzikurumidze kuitwa kuti ruzhinji rwevanhu huone kuti chii pane chiri kuitwa nenyaya dzecorruption.
Rimwe gweta rapindawo pachitiko chanhasi, Advocate Eric Matinenga vati vafara chose kuti Justice Malaba vabuda pachena kuti vanoda kuti matare agadzirise nyaya dzeuori munyika.
Auori chinhu chatikanganisa munyika and ndofunga zvinokodzera kuti pese paungana vanhu nyaya yeuori gaita uri gaipfumurwe.
Vatiwo vanotsigira mashoko aJustice Malaba ekuti vanhu havafaniri kunyomba vatongi kana vachinge vapa mitongo isingavafadze.
Isinoti whatever criticism aunoitaka it must be temperate. Uchinyatsoonawo kuti apo dei vanga vakadai zvingaro zvakadai asi haikona kunyomba.
Vatiwo vanhu vanopikisa vatongi vanofanira kuburitsa uchapupu hwekuti mutongi atadza basa kwete kunyomba pasina humbowo. Justice Malaba vati zvakakosha kuti matare apiwe mari yakakwana vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti akwanise kuita basa rao nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nekuratidzira kuri kuita vanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MuHarare neMubulawayo moita mhirizhonga inotyisa vanhu vachiratidzira. Vana chiremba vanoti vanhu vakawanda vakuvara mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muRussia murwendo rwavo rwenyika shanu. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zakare mangwana nokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Olamukela ku Studio 7 womvulo mhla ka 14 kuzivandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje laba enkulumane tofu abantu abathwali reason being ifuel ikwaziwe and abantu abajabule ngendlela ukulumenza uphatha ngayo abantu akakhangeli izifiso zabantu nawo ngokuzamukekela ukuthola abadala nokuyekela ukusebenza sizamukuthi ngeke ukhulume ngakasizwe ezibalazweni.
Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe kulezi phithiphithi uzulu itshengisela ikhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo. EHarare kube ngokufanayo iningi lilandele inkuthazo yenhlanganiso yeZCTU yokungayi emsebenzini okwensuku ezintathu okuqale namhlanje ngomvulo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ye-Citizens Cabinet isole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuya eRussia ngesikhathi kulezi phithiphithi zokutshengisela kwabantu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe uzulu etshengisela ikhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye leholo eliphansi elitholwa izisebenzi. Iningi alenelisanga kuya emsebenzini ngoba kungela mota ezithwala abantu zibasa edolobheni njalo besesaba ukutholakala kusimo senqabangxoza ebekule idolobho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu kalizange liye emsebenzini lamhla ngoba kungela mota ezibathwalayo zibasa edolobheni. Isizathu kuyikuthi intengo yamafutha ezimota ikhweziwe osekubangele ukuthi intengo yokugada umtshova iqanse isuka kudola elilodwa isiya kumadola amathathu. Umtshayeli womtshova umnumzana Admire Mpofu uthi lamhla abathwali abantu ngoba intengo yamafutha ezimota ikhuphukile okwethusayo.
Namhla zilaba enkulumane tofu abantu abathwali reason being ifuel ikwaziwe and abantu abajabule ngendlela ukulumenza uphatha ngayo abantu akakhangeli izifiso zabantu nawo ngokuzamukekela ukuthola abadala nokuyekela ukusebenza sizamukuthi ngeke ukhulume ngakasizwe ezibalazweni.
Umnumzana Nkosikhona Mlawuzi osebenza njengomncedisi kamtshayeli kaTshova ababizwa ngokuthi ngowindi uthi iholo labo lincane kakhulu. Uthi loba bekhwezile intengo yokugada abantu abasagadi ngoba bethi labo iholo akhuphukanga lokho kufana njengakudala.
Ayikho thina mawindi ayikho iphele ncane sikhwezile ezivalweni lapha abadala bagadi ngoba lawo ngale basebenza khona futhi uhulumende abakhwezele amafizi akhwelile yonke into ikhwelile kazama ukusehlisela uhulumende ebe le mali yethu elizwe lethu eyothatha imali zabanye abantu.
Isakhamuzi senkulumane umnumzana Kindman Ndlovu uthi lamhla kenelisanga ukuya emsebenzini ngoba isimo singavumi. Uthi imali yokugada yamakhombi iqansile ngoba amafutha ezimota lawo ekhwezwe intengo kodwa iholo labo aliguqukanga.
Namhla senelisanga ukuya emsebenzini ngoba hey yayilahla lapho amakhombi sekhwelile le fuel yangkhona sikhwelile ngapha umhola utshintshanga emsebenzini. So lapha sewuceda uhulumende la engani yabona ehlise izinto lapha abantu into sihambe.
Unkosikazi Nomsa Ndebele ongumzali okhathazekileyo ngoba ethi umntanakhe okubanga lokuqala ubuye yedwa evele esikolo ngoba ababalisi sebetheka baphindele emakhaya. uthi bekuyingozi ukuthi abantwana bebuye bodwa ngoba phandle kushiswa amavili emgwaqweni.
Mina ikhathazekile kakhulu njengomzali ngoba umntana nami ku-grade 1 khonapha eNkulumane ubuye yedwa vele esikolo. Phose yonke imigwaqo bekushiswa amathaya. Ngabe kuyingozi enganani ukuthi abantwana abancane kangaka babuye bodwa phandle kunje so. Kusasa vele kaya esikolo. Kodwa ngebuhlungu ngoba sengibhadela amafizi. Kanti yena uhulumende ungaphi engeza izikhalazo zethu bayithi.
Abantu abaningi abakade benelise ukuthola izimota zokungena edolobheni bacine bephindela emakhaya sebehamba ngenyawo ngoba kungela mota ezithwala abantu. Imota ebezibonakala zithwala abantu bezihlaselwa. Unkosikazi Sisa Ndlovu, omunye wabaqume ngenyawo, uyalandisa.
Endleleni kunzima lapha phandle akuhambeki, from town yabuhamba uviwe ubaleka nje. Abantu sebequmele egangeni lapho ukuthi babuye ezindlini ngoba abantu edrobheni bavalile izindlela zonke abafuna imoto ehambayo emgwaqweni. Ngoba babebuza ukuthi wena uholiyusa uya ngaphi. Thina sifuna ukulungisa izinto. Ngakho kuvele indlela yangikhona ukuhanjwa ngayo inzima kakhulu. Wonke umuntu ungena iganga bahlangana abantu babambisana indlela ukuze bafike ezindlini. Wonke umuntu ukhathele sikila kula ukuthi kuthiwa kule moto ehamba emgwaqweni. Akulali ukuthi ukuthule ukuthi ezingaphandle kwabantu abanyakaza egangeni begqumela beqonda ezindlini zabo.
Isimo lokhu esisibi ikakhulu emalokitshini lapho izitolo ezimbalwa ezihlaselwe ngabantu bethutha impahla lokudla okuthi abanini izitolo bebekhala ngokulahlekelwa okukhulu kuziphithiphithi zalamhlanje. Kuleminye imbiko ephumayo ethi kulabadujulwe ngabezomvikela ngaleli langa lakuqala lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela umanyana wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngosenjalo edolobheni leHarare kube ngesifanayo kwaba lengxobangxoza zokulwisana lamapholisa abefuna ukuvimba udlame oluqhamuke edolobheni leli. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Kuqhamuke iziphithiphithi zokulwisana phakathi kwamapholisa labakade betshengisela endaweni ezitsheneyo ezedolobho leHarare lapho abantu akade bevala imigwaqo bevimba ukuhamba kwezimota eziqonda edolobheni. Endaweni ezinjengasemzini we-Epworth, eMabhuku laseSitungwiza kube lokutshiswa kwempahla kulokhu kutshengisela kokusola ukukhathazeka kwabantu ngesimo esiselizweni kodwa okusike kwadala umonakalo amapholisa esehlasela labo abanye babo sebebhidliza impahla. Amapholisa agcine esebenzisa intuthu ephandlayo ebizwa ngokuthi tear gas emizameni yokuvimba umonakalo walingxabangxoza. Indizamtshina zebutho bezibonakala zibhotabhota emoyeni zibuka isimo. Emzini weMavuku kubikwa kugcine sekusiba lomonakalo omkhulu wokubhidlizwa kwezitolo abanye sebegqekeza bezithathela impahla ezithengiswayo lokudla. Ukuthi kunjalo edolobheni loba kuqale kuthule kulabantu abalutshwana nje abaqunge isibindi besiya emsebenzini kugcine sekuqhamuka ukulwisana kwamapholisa labanye abakade betshengisela. Lokhu kubangele ukuthi amabhizimisi amaningi bevale iminyango yabo ekuseni izisebenzi zaqonda emakhaya. Kuthe kufika izikhathi zemini edolobheni bekungasela muntu. Umnumzana Gary Kaintini sakamuzi semzini weMbare eHarare uthi wamukele ngenjabulo enyathelo elithethwe nguZulu ukutshengisela ukukhathazeka kwakhe phezu kwesimo esiselizweni.
Abantu sebeqathele wonke okwenzakalayo lokhu it was a long time coming. Kuyafuneka ukuthi imessage yona ifike kubadala abangikhona bazibonele ukuthi hayi ilizwe alimanga kuhle, izinto azimanga kuhle elizwe lethu leZimbabwe.
Lokhu kubuya ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko oqakathekileyo ngomgqibelo esazisa ilizwe ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota awepetulu aqonge esuka kudola lamasenti angamashumi amane dola 40 esiya kumadola edlula kancane amathathu $3.11 ngemva kokuba lawa mafutha abengasatholakala elizweni. Lokhu kubuye kwabangela ukukhuphuka kwentengo yokugada izimota ezithwala uZulu emadolobheni lapho emizini enjengeRua, Mabhuku leSitungwiza sokubiza $5 ukuya edolobheni. Emizini eseduzane lasedolobheni enjenge-Warren Park leWaterfalls sezibiza $3. Umnumzana Emmanuel Maringosi Sakamuzi seSitungwiza uthe loba isihlakala salamuhla siphambanise ukuqhuba umsebenzi wakhe edolobheni wamukele ngenjabulo lokhu kutshengisela.
Mina kathi singene etawuni lapha kodwa akusebenzeki umsebenzi wakhona ngoba abantu etawuni akula kuyama yonke into ivaliwe nje etawuni. Yikho esiphila khona. Even though imali yakhona zingayithola futhi imali yakhona ayithengi. So asazi ukuthi siyaphila njani eZimbabwe lapha. But hey, sibili into sezingomile sibili. Ngoba akarisi akusebenzeki wonke umuntu umile akusemjova igadeki kathesi $5 ukusuka endlini ungena etawuni into zakhona vele azisamanga kahle vele eZimbabwe.
Izolo abohlangothi lwabasha kubandla leZANU-PF olwe Youth League babe lomhlangano lentatheleni indaba lapho abaveze usekelo lwabo kunyathelo elithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokukhweza intengo yamafutha ezimota besithi lokhu kuza kwenza lawo mafutha aqalise ukutholakala elizweni. Kodwa lokhu kudanise uZulu yena othi lo mcabango uveze ukuthi uhulumende akazimiselanga ukuvikela uZulu kulabo akade bethengisa lawo mafutha emsikeni wesitha ngamadola ngama-$20 kumali lishumi 5 liters yepetulu. Umnomzana Andile Mafu uthe lokhu akusoze kuqeda udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni kodwa kwengezela intengo yempahla yonke elizweni phezu kwalokhu uZulu akwenelisayo.
Hayi vele into eliyenze uMnangagwa le vele akusokuvumi lo ngoba nxa esitsho ukuthi ukukhweza amafutha kuzenza ukuthi amafutha etholakale elizweni vele kakhohlwe ngoba vele ilizwe leli isimo esikilo. Kuzahlala vele abantu besilwa besiba lodlakela njalo nje okwenzakele namuhla lokhu. Kungangcono edinge ezinye indlela nje ezikhaliphileyo ayikho lokhu asekwenzele khona ngoba vele amafutha nxa engekho elizweni kutho ukuthi vele ilizwe liyama. Yikho ubona lapho amazwe la lamafutha khona kutshona kuliwa vele ngoba amafutha aqakathekile. Kutho ukuthi yonke into nje elizweni sizakhwela nxa ukuthi amafutha la asekhwelile intengo yawo. So kutho ukuthi vele ukuphila kwethu kuzahlupha kathesi ukuthi emsebenzini ufuna $5 ukuhamba kuphila ukuphenduka another $5-$10.
Kusenjalo inhlanganiso ebona ngamalungelo entathelizindaba eMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe ibike ukuba kule ntathelizindaba ezintathu ezibhaxabulwe kakubi yilabo akade betshengisela kobulawayo laseHarare. Imizamo yokuthi sikhulumisane namapholisa sizwe obekusenzakala endaweni ezishiyeneyo zelizwe ayiphumeleli ngoba bebengadodi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Silokhu sikudaba olufanayo, iComission ye-National Peace and Reconciliation Commission isixwayise abatshengiselayo kanye lamapholisa ukuthi belondoloze ukuthula njalo ithi iphakathi kokuxoxisana labaphatheke kulolu daba ukuthi bakhulumisane kuhle. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Citizens Cabinet isisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuya eRussia ngesikhathi kulokutshengisela elizweni. Umongameli Mnangagwa ufikile eRussia namhlanje lokhangelele ukwethekela amazwe agoqela eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan kanye leSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos. Isiphathamandla seCitizens Cabinet umnumzana Briggs Bomber utshele intatheli izindaba namhla eHarare ukuthi kufanele abantu bekhulume ngazwi linye ukukhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zabo. Sixoxele umfundisi Hussein Sibanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance ngalolu daba.
Ngiyakholwa into ebiqakathekile kathesi ukuthi uhulumende akhulumisane labantu lezidingo abantu abakhuluma ngazo ukuba abasakwanisi ukuphila indlela imali eyiyo yona ayisenelisi ukuthi bathenge ukudla. Kutho ukuthi kulokuthukuthela okuningi phakathi kwenhliziyo zabantu. Laba abantu nxa bekhuluma bengasebenzisi ubudlwangudlwangu, bengahambi bethatha izinto ezitolo bebulala izitolo bechisa izinto indaba enje bekufuna ukuthi betshengisele ngokuhlala ngkhaya behlale ngkhaya bezithulele indaba yabo isakhulunywa kodwa nxa abantu bengena emgwaqweni bechisa izimota bese zibetshaya abanye abantu mbona ngani kugcina kungasakhanyi ukuthi kati vele udaba abantu abaluletha yiluphi ikanti indaba abantu abayiletha iqakathekile kakhulu njalo bekufuna ukuthi ingaphanjaniswa ngolunye ulutho
abanye njalo bagcona umongameli Mnangagwa bathi kungani efulayithele
bembona ngani bekuqakathekile ukuthi uhulumende ngengatsha zakhe zonke akhulumisane labantu alalele ukuthi abantu bathini angazi isizathu esimenza ukuthi afathele ngalesi sikhathi kodwa bembona kulabanye bakhe abasale besebenza lolu daba ngikholwa kodwa kuqakathekile ukuthi nxa kule ndlela angaphangisa aphenduke ukwenzela ukuthi yena njengomkhokheli ophezu kwabo bonke abantu laba abakhokhelayo kube nguye obakhona izandla zakhe zibe lodaka elungisa le ndawo
abezenkonzo lokhe lisaxoxisana yini lezinye inhlanganiso ezilondoloza ukuthula le nhlanganiso ezizimeleyo lohulumente
ye thina lokhu lo ngumsebenzi esawuqalisayo kudala njalo lokhu siqhubeka ngawo siyazama ngendlela ezehlukeneyo ukukhulumisana labantu abehlukeneyo ukwenzela ukuthi ekugcineni sibone ukuthi singaletha wonke umuntu etafuleni kube lokukhulumisana lokuzwisisana asoze sidinwe ngoba ilubizo lwethu sikhulumisana lo muntu wonke ukuze sisisise ukuthi udaba labo luvelela ngathi luyangathi njalo lokuthi kube le ndlela engxenye singabhokokela khona ukuthi abantu bazwisisane kule ngobeka phambili
lo ngumfundisi uSeni Sibanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance sixoxela ekwabulawayo Live Talk namuhla sikhangela ingxabangxoza ekhona elizweni abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini kuhlelo olwe shutdown. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zibika ukuthi kulamabhomba ambalwa abethelwe ngemota adubuke abulala abantu abane kwalimala kakubi abangamachumi amane enkambeni yabezomvikela esigodleni salelo lizwe iKapwa. Umongameli Donald Trump wele Melika lokhu eqhubeka esemba phansi ngemsithi kanyikinyeki ekufuneni imali yokwakha umduli emngceleni welizwe lakhe lele Mexico. Andubana avumele ukuvulwa kwengatsha zikahulumende ezivaliweyo. Lokho kuvalwa kukahulumende sokudalele izisebenzi phose eziyi-800,000 babanjwe ngamandla kungayi emsebenzini ngoba amalunga edalele ephalamende ama-Democrats esala kunika umongameli Trump leyo mali efika amabhiliyoni amahlanu. Idolobho lakobulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokutshiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Idolobho lakobulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokuthiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Abanye abantu balimele kakubi batholelwa emakilinika lezibhedlela kobulawayo ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela. Obona ngezempilakahle kaZulu esibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza isimo esisesibhedlela.
Namhla abantu abade silwa ama-stay away akuzange kwafika abantu abaningi ngapha esibhedlela abalimeleyo. Siyamukile umuntu oyedwa nje umuntu wayeka simfakile esibhedlela ukuthi akhangelwe kuhle ukuthi impilo yakhe ingabi phakathi kwengozi. Abantu silethemba amahlabezulu bazakhonona bekhonone ngokuthula bengaze balwa balimazane, ukulimazana phakathi komuzi wakithi, bantu kuvi bantu bakithi. Nxa likhonona lingakhononi selibulalana, hayi khononani lithule lisezizinto zenu njalo kungamalungelo enu lawo, kodwa ukuthi selibulalana lilimazana hayi kuvi lokho.
Unkosikazi Jessica Ndlovu ohlala elokitshini leChabalala koBulawayo uveza isimanga esenzakale ekilinika yeChabalala lapho amapholisa athele intuthu ehitshayo yaze yavalwa ikilinika.
Endlane lakho eChabalala klinika kunzima sibili, kungizwisa usizi ngoba lana ngihambe ngiyisigulane sithi ngiyathola usizo. Ma ngifika ngale abantu ade besiyaprotesta bafika bangena phakathi bathela ithiye gasi, kwagcina sokunzima kakhulu. Into ezisukuhlunga ukuthi bazange bacabangela abanye izigulane ade ziphakathi azicina zingasayelethwanga, kugcine sokunzima sibili kwenzisa usizo. Ikliniki ze yavala thina abanye singayelethwanga.
Evumelana lo nkosikazi Ndlovu, unkosikazi Agnes Kayanda uthi wehlulekile ukwelatshwa ngoba ikilinika ivaliwe ngeziphithiphithi zomsindo obusedolobheni.
Ngivuke namhla ngahamba ngaye ekliniki yeChabalala, sibaningi but sigcine sixotshwa singaselatshwanga ngoba nabe sekulomvukelo obuhlungu kakhulu. Laphana egarajini leChabalala into engingayibona imota yezane ichisiwe abantu kulabade besenza umsindo. Ngale umgwaqo ovelele edorobheni unzima kakhulu, jikijelwana ngamatshe, izimoto zitshaywa ngamatshe. Lathi sikhule sabuya saphenduka but sesingaselaqiniso lawo.
Umnumzana Ncedisi Mavuso Chabalala weJohana Mafuyane elokitshini leMaphisa eKezi uchaza ukuba kubi kwezempilakahle eMaphisa kanye lokudubeka kwabantu ngenxa yokuvalwa kwelizwe nguZulu.
Isimo esikhona esibhedlela saseMaphisa simanga kuhle ngoba odokotela abakho abasebenzi, so kuba nzima kibo ukuthi impilo zabo zisengozini ngoba amaphilisi lawo kumele bawathenge setholakala ngamarandi lama-US dollar. So kuba nzima ngoba leli lizwe alilawo leyo currency, so kuba nzima ukuthi baphile. So siyacela ukuthi uhulumende angenele kusasemasinya, odokotela babuyele emsebenzini ngokuphangisa ngoba isimo sabantu sisengozini kakhulu. Ngiyabonga.
Ukuvalwa kwelizwe kuqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo, isibhamu sikhala njalo nje elokitshini leNkulumane eChabalala lesizinda osekulemibiko yokulimala, ukubotshwa lokufa kwabantu, loba nje uhulumende engakatsho ukuba isimo siminjani uma kulandelwa umthetho. Abamele bathenge imithi lamaphilisi kumavinkili azimeleyo amafamasi edolobheni lakoBulawayo kube nzima kibo ngoba wonke vele avaliwe, okunakho ukudala ubunzima kuzigulane ngoba izibhedlela zikahulumende azilamithi, iningi liphephela kumavinkili lawo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba namhla uphawule umnyaka wezomthetho eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi amukele izinqumo zomthethwandaba. UMalaba uthi kuyathokozisa ukubona ukuthi ingatsha zikahulumende eziningi ziphakathi kokulwisana lokungethembeki esithi lokhu kuyancomeka. Wethule inani labo manje labehluli elitshengisa ukuthi abesifazana yibo abaningi kulabesilisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko mina mbone azani ungabe ungekho kakhulu kodwa sivame thina ukukhola ukuthi abomama balokuba lesineke njalo esikhathini esiningi balokwenza izinto ngendlela eqondileyo kulabo baba ngoba siyabona thina ukuthi abobaba esikhathini esiningi batholakala beseceleni kwemithetho kwesinye isikhathi besekela ezepolitiki ngokuningi ukwedlula ukusekela amalungelo abantu. Yiko-ke nxa umama bekhona laphana kutshengisela ukuthi mhlawumbe sokungaba lokuwahlulelwa okulesi hlelo lokuwahlulelwa okulefene njalo kwenza thina ukuthi sinanzelele ukuthi umnyaka omutsha lowo mawusungulwa wezamadali ilizwe lokhu lisiba lengqubela phambili kwezokudinga ukuthi imithetho ibe ilokhu iqondile.
Kodwa kube le mibuzo yokubana siyabona nampo mama bakhanya baningi kodwa phezulu ngale okuyikho okulabakhokheli babehluli labo manje kukhanya kugcwele obaba kungakuhamba njani khona?
Kwesinye isikhathi kungabe kukhomba ukuthi mhlawumbe obaba yibababa lezicoco ukwedlula bomama kungabe kukhomba ukuthi amathuba alokhu esekubobaba ukwedlula bomama ngokunjalo ngokunjalo.
Lo ngumnumzana Richard Mahomfa incwethi ecubungula izombo sazwe obexoxa ecingweni leyo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Lo kamampintsha esithi angisona liwuzwa ukuphuma ngaphansi emsakazweni we Studio 7 eWashington DC. Singalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. idolobho lakoBulawayo lichone livaliwe kuleziphithiphithi abantu betshengisela bekhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Kube ngesifanayo eHarare njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iCitizens Cabinet kanye leNational Peace and Reconciliation bathi abantu belondoloze ukuthula. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.